Waita hakubhese chiripo kukosha ukama wagara wakanaka ushamwari wagara wakanaka ndopuka matangira zvinhu zvaasati zvamboitwa kwenguva yakati kurei apa matangira avaita saka vadaidzavo kuti tiozovanozozonana foreign minister wedu indonga zvakakosha pamabhizinesi zvakakosha pakudyidzana zvakakosha zvikuru asi chikuru chinodiwa kuti chiitwe zvichiitwa saizvozvo ndezvekuti isi tofanwa kupinda imomo tichiziva zvatinoda haikona kuti uzopindao mubva wazotongwa zvoda kuti upinde munyaya dzakadaro za zvaunodaiwo kuti unoda kuti chii chaunoda kuti ubude pazviri kuti mabhizinesi edu aende mberi kuti ushamwari huende mberi kuti mapolicies ounaanaimf naana world bank naamerica dzaimfoni dzese dziitiwe soften iyezvo zvisinangwa zvatofa kuti gara takatarisa kuti ndezvatoda kutiiti handifunge kuti pane chakaipa zvee zvakanaka matangiro akanaka azorevawo kuti kwatiri patatanga kudaro ngatigonawo kudyidzana zvakanaka but ngatireke kudyidzana nezvisina mavalues edu
ndee api aya
tine mavalues echivanhu chedu echizimbabwe edu zvakakosha izvozvo because vana america vana mavalues avo hatifanwa kunopindira mumavalues ekuti ndosvika toyira mumavalues asiri edu tofa kuda zvinhu zvinoita kuti unhu hwedu isi hurambe hwakatsiga zvakanaka
totarisa nyaya yekuti vamunangagwa havana kukokwa hazvizokanganise here izvozvo kuti zvinenge zvichida kutaurwa nezimbabwe tichitarisa nyaya dzezvirango semuenzaniso zvinge zvakati wotei pane kuti zvinzi zvitaurwe navashava zvinenge zvisina kunaka here kuti zvitaurwe navo vamunangagwa navabiden mbune
hai tisenyaya kunonya kutarisa zvakawanda wanda munhu waenda iyeye ari kumirira vamunangagwa vacho kukwira gomo hutenderero hatinodi kuti do tazviita musimucho titazvihwina saka ipava pavambotanga kusoftena kwavaita ikoko ndonyadzika kubvisa unyadzi dzavo vanhu vacho kana veamerica vo vari kutanga vachita zvishoma vozvibiki vachitangana pasi saka ngatizvitende totarisa zvakanaka zvatoda tiibudise chikuru chokuti ngatibudise zvatoda isusu senyika chii chatoda toda kudyidzana toda kuti masanctions abviswe ngatinangane na ipapo ngatireke tagara tine maembassies todyidzana navo hapana hapo chakaipa asi ungoti pane mamonetary sanctions aya ari kunyika ndo makuru
ko zviri kutaurwa neiyo america kuti kutadza kutungamira neuori ndo zviri kukanganisa mabhizimisi vajekonyu
imunoda kuti vati kudii kana vakambokutadzawo vakambopa masanctions vanoda kuchambawoka zvakati ivo vari kuti hatina kupa masanctions takaita vari kuti takangoita maselected kunyepa mamonetary sanctions zvekuti kana ukangubudisa mari dzako dzinonobatsa dzichisungirira saka ivo vanongotaurawo zvavanodawo zvino kunovanotaura zvavanodawo yataurawo zvavanoda kuvadzapasa kuti pavanokugona kutaura kwakanaka